kutaura kwakaita honorable minister Parirenyatwa kushuwa kuti izvo taimbotaura kuti kugadzirira hakuna kukwana. Inoi ndo yatingati the first sign yekubvuma kwaita bazi reutano kuti chokwadi kugadzirira hakuna kuita sei kukwana. Ende uyezve kuti iwe wagadzirire wari wega wasina kushedza vamwe kuti wawabatsire zvazvisingambozobudiba. Saka tinozvigamuchira zvinhu zvakadaro kuti kana vanhu vakuti yoyowe isuso tazvikona, asi mari yatinoda imari yakadai so 3.5 million yataurwa.
Dr. Chireka, vaParirenyatwa vari kuti nzira inokwanisa kungoitwa neZimbabwe pari zvino ndiyo yekudzivirira kuburikidza nekugadzirira, pfungwa dzenyu?
Hawa, iyi nhau yakanaka, ndinotsigirana naChiremba nekuti vanhu vese tanga tichitichi tobatsira papi, toita sei, changa chingo ndinotiri ready, tine everything. Saka pabuda apa no parodiwa mari inoita 3.5 million zvakuratidza kuti no vese vanga vachida kubatsira they can now chip in. Chinhu chinowanzoitika ndechekuti tinoshaya vanhu vanoita mainitiative akadai so, but ini chandinoziva ndechekuti vanhu vemuZimbabwe tinokwanisa kuzviita. Saka zvichireva izvo kuti pakangowana committed leadership inoti let's raise money from my well-wishers, tinowana vari rich muZimbabwe vanokwanisa kuita. I think pamanguva dzakadai so politics inombesa paside, tore zedu mari aso vazotovavego kuti chii chakamboitika kuti izvi zvipe problem. But I think pari zvino vanhu tikaisa musoro pamwe chete mari yowanikwa, then pofambotu pane vanoda kudonata vanoita sei.
Dr. Bonde, panga pamboitawo kutyirwa kwekuti chirwere chinogona kunge chapinda munyika kuburikidza nemusikana anonzi akanga achifungidzirwa kunzi ane chirwere changa ari kuWilkins, asi tinonzwa kuti maresults akazodzoka kubva kuSouth Africa achiti aiwa haana chirwere ichi. Tichitarisa iyo nyaya yakamboitika munyika iyi, munoona nyika yanga yakagadzirira here dai chaa chakabatwa chirwere kunzi Ebola?
Chinhu chinotyisa nekuti isusu takazongonzwa kuti vamwe varwere vakurumidza kuburitswa muchipatara vakutsvagirwa kwokuenda, kuita kunge munhu anga asingazivi kuti mumba mungangopinda nyoka asiya madhoo akavhurika. Zvinhu zvakadaro zvinokonzeresa kuti vanhu hana dzavo dzisagadzikikani panguva yekuti tiri kutya. Tiri kutya kuti kana Ebola ikasvika nemamiriro akaita masystems edu eutano sezvazviri on the ground, tiri kutya isusu kuti dai zvikasaitika. Saka nyaya iyi peyakaitika iyi takanzwa hana dzichirova kuti saka nhai Mwari mari zautsa ya akangouya achitaridza kuti Ebola yatowamo, hatina kana wei yekuziva kuti mwana uyu afamba kupi, asangana nani, nekuti vanhu vari at risk ndewapi. Tingatoti tese tingadai takatopinda muhospital muquarantine macho tese, because tese tinenge tatowa murisk.
Dr. Chireka, nyaya yedzidziso yakakwana pamusoro pekuti toita sei kana chirwere cheibhola chapinda munyika, mune zvamungakurudzira here kuti zviitwe nehurumende?
Yeah, I think panoda kuti kutanga chaiko kune Shuma Chiremba kuti tinoita sei kana munhu achinge asvika pachipatara watiri kususpekta kuti ane chirwere cheibhola. Ndo panoda kutongobva patongogadziriswa ipapo, nokuti pakatadza kugadziriswa ipapo tinoita kuti vanhu vakawanda vari muchipatara vabate chirwere, even iyo zvinhu ichisvo madokta acho tinobata chirwere. Saka panoda kuitwa proper dzidziso yekuti okay, munhu akanga aine temperature fever iya abva kuWest Africa kwaanga afamba, mune already ndiro muti munhu ane Ebola until proved otherwise. So already tikango dzematanga kuweka tichidaro, even zvichiinconvenienca munhu iyeye, asi tikutoweka tichingomuti suspect. Chiri kuzonetsa zvedu muZimbabwe ndechekuti matest hatikwanisa kuwaida, tichakwanisa kuita matest imomo zvinobatsira kuti munhu iyeye abva angoreleaswa zvake, but nevertheless anoendawo kunotestwa kuSouth Africa. Handione iri nyaya ingatinetse zvayo, zvinongoenda kuSouth Africa zvodzoka. Vanhu vanoda kudzidziswa kuti kana munhu iyo uchinge wafamba kunyika idzodzi kana kuDRC kana waenda kuWest Africa, uchisvika kana paairport bva wadeclare kuti no ndokwandiri kubva. 1, 2, ukangodzimara wasuspekta kuti wakamboita contact nemunhu akabva ikoko, ukangodzimara yaita temperature, unofanira kukumbidza kuripota. Haufanira kuenda kumain hospital, unofanira kuenda kuWilkins. Vanofanira kudzidziswa kuti vanoenda kupi, nokuti munhu akangoenda kune chipatara chipi nechipi anovhiringidza zvinhu. Vanhu vanofanira kuziva kuti Ebola center ndeWilkins, saka anenge achisuspekta ane chirwere chocho anoenda ikoko.
Dr. Bonde, tinoona kuti kana kuno kuAmerica panenge pasina nzira chaidzati dzanyatsobuda dzekuti vakagadzirira zvakadii, Zimbabwe ingaiswa papi pakadaro panyaya dzekugadzirira?
Nekuti tiri padyo neya inonzi epicenter yeepidemic, isusu tinotozvitarisa more than matarisina atinotarisa kunana America nekupi kunzvimbo dziri kure, nekuti isusu tiri padyo paWest Africa padhuze nesu